zvakakoshera yatingati demokrasi yemuAmerica munomu kuti kanawo maelections apera president anenge achinzi ari kupinda afa kupindawo achiziva kuti ari kusvika achibatawo ofisi yakasiyawo zvakanaka ende ofisi inofanirwa iri iyo ichava ichitungamirawo nyikawo zvakanaka. Saka izvi zvinobatsira kuti whatever my institutions angaiva achipresidewa over navaBiden avewo achiacceptawo kuti aiwa pakuya mutungamiri mutsva anovawo vaTrump. Ende zvinhu zvinobatsirawo zvekare confidence in kubatwa kwenyika nevatungamiri.
Ko iwo mapazi mamwe amaatauraya anezenge akushanda sei kubva pari zvino kuenda pachatoreswa mikova Trump musi wa20 ndirawo gore rinoi?
America ine matingati mainstitutions akasimba. Saka kusvika vaTrump vazopindawo pachigaro anenge achingoripo. But tinoziva kuti every time mutungamiriwo anenge achiuyawo anouyawo achizoshandurawo atingati vatungamiri vemapazi yayo kuti angave achida kushanda navo here kana kuti anokowawo achida kuapointawo vamwe vakewo vanyuwani vachave vachifambawo nemapolicies ake sanew president. Saka mapazi aya anicharamba aripo ende zvichave zviri zvinhu zvokuti president munyuwani whatever policies vachauya navo vachangada here kuti vachave vachichinja vanhu vanotungamira mapazi ayo kana kuti vanongovasiya akadaro.
Asi hapazoitawo here matambudziko vamasiye tichitarisa kuti vaTrump vakatosarudzwa kuti vazotungamira nyika kutanga gore rinouya, sarudzo dzakaitwa musi wa5 mbudzi, asi vaBiden vanoramba vari muofisi kusvika musi wa20 ndira. Hapaite matambudziko apa kuti mumwe anogona kunge akutoita kunge ndiye akutungamira kana kuti?
Izvi zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo reAmerica ende zvinhu zvagara zviripo kwekanguva karipo. Nhango yedu takazoona kuti pamaelections akapfuura apo pakaita senge pakanga pakuda kuta senge pakuda kuta dambudziko. But the reason why pachizoita kanguva ikakaka kwekuti panova nenguva yekuti mutungamiri mutsva azouya kana muna January inyaya yekuti whatever zvaiitwawo nemutungamiri uyo achangobva kumaelections ave achiwinda down and kana pane mapolicies wo aida kuva achigadziriswawo kuti achipedziswawo ndozvavanenge vachiita